That guy threatened to kill the notorious youth here in Mbare. And akataura kuti ndinopfuura munhu izvezvi so vabara zvamunondiita akasvika pamatapi akachallenja mapurisa akatanga kurova mapurisa police station. That has got nothing to do with Zanu PF. Ane vanhu vaakanetsana navo, of course they might be leaders of the party mucommunity mwavanogara. But kana vaita mamisunderstanding, you don't threaten a person kuti unomupfuura nepfuti because otherwise unenge unongori ne 6 rounds inininine mari yese yakazara. Saka iyo akazongosungawone mapurisa akaenda kukoti. Hatizive kuti yazopera seiwo kukoti. But iye agara atori musungwa threats of violence, macomplainants acho aripo.
Asi iye ari kuti veZANU PF vada kumutorera bhizimisi rake rekutengesa parafin.
Chii chatingane ZANU PF kutengesa parafin tasva here mabhizinesi ekuita. Bhizinesi harinani ekuita anodarika kutengesa parafin because zvinezvi hakuna munhu achada kumbotenga parafin. Ndinoiseezeme parafin ndinoidiei. Saka yokutanga roverwe nevanhu veZANU PF vachida kumutorera katengi hwani kaanotengesa parafini apapo patirware pfungwa guys.
Saka muchagarisana naye here sezvo nyaya yakumapurisa iyi nekumatare dzimosva?
Haisusu togarisana naye mucommunity as long as he is going to behave like a human being like a Zimbabwean. But once he behaves like an American or whatever, no. I don't think it is not going wrong. Akagara musociety sevamwe as an ordinary person, we don't have a problem. Tinawo maMDC one atogara nawo musociety tikumwa nawo hawa ndikuputidzana fodya tikumhoredzana. What's so special about him? Iye kuti angatiudza zvekupenga zvaari kutiudza zviya. Akoshei.